Maseo akanyora list yemamembers edu kunyanya matop leaders yemamembers edu yavakatumira kumadistrict iri kusvika musikoro kumaheadmaster vachiudzwa kunzi vavictimize vanhu ava. Vanhu ava vari ku vanhu ava vane mazita akanyanyozara palist iwayo, vanhu vatinge vachitungamira, vari kutungamirira maprovinces vedu, vanove vanhu vanga vari mubishure ko vari kuomobiliza nekurekruta vanhu kuti vajoine union yedu nekupatisipa nekuorganiza kuti vanhu vapatisipe mumaprocesses edu. Idanho ratorwa nestate pamusoro pevamwe matanho ayanga yagare yechitora ekuedza kutinyararidza rekuedza kuparadza union yedu kuti isatengesi.
Gwaro iri raiti chii?
Ilist yemamembers edu vari kunzi vanhu vanofanirwa kuti vadhingwe mabasa kana vachinge vangowanikwa vaine chiromhosva doko doko. Vanhu vari kunzi vanofanirwa kuharaswa, vavictimized, vasawane ugaro hwakanaka kubasa kwavo. Tikatarisa izvi zvinhu zvanga zviri kutoitika zvekuti nemaheadmaster ari kunotsvagana nevanhu vezanupf mumacommunities, vanyoresa zvematsamba zvekutanga kukumbira kuti ticha uyu ngaabviswe pachikoro, hatichamude kudo, vachinoenda pachikoro vachinokangarisa vadzidzisi vedu kushanda. Tisanganisirawo zve nekungoramba mamembers edu achinyorerwa matsamba akasiyana siyana ekupiwa mawarning nekungonyoreswa mamwe magwaro ekuti vatsanambudze kwavanga vari.
Gwaro iri rakasainiwa nani? Makamborionawo imimi?
Gwaro iri rinenge rine masignature evanhu vanenge vari vautungamiriri wenzvimbo iyoyo. Kana raakuzobva kumadistrict rinenge razosainwa nemadsi achisa kumaheads avo. Saka maheadmaster nemaheadmistress ari kupigirawo basa ratiri kuita, ndo vachazotipa mazita avanenge vawana. Kusainwa kwemazita kwelist kunozoenderana nekuti nzvimbo ipi, asi vanenge vatopiwa mazita acho.
Gwaro iri rava nenguva yakadini ratumirwa kuvakuru vezvikoro kumaheadmaster?
Isu tatoziva zvesvondo rino musi wemuvhuro, ndo patakatanga kutakira nhare dzakasiyana siyana tichiziviswa kuti tine malista atapiwa emamembers enyu atiri kunzi atifanira kuti taarege ari muzvikoro. Taramba tichinzwa nhare dzakawanda tichitumirwa mazita nemahedmasters vachitiudza kuti ndo vanhu vatatageta.
Imimi sesangano reAdus, pane zvamati maita here pamusoro pegwaro iri?
Zvatangoita izvezvi zviviri. Chekutanga ndechekuti tizivise mamembers edu acho ari pamalisti iwayo kuti vagare vachiziva kuti vari kutagetwa nehurumende, kuti vagare vakagadzirira vatizivise kana paine zvinenge zvaitika kwavari. Tikagara takagadzirirawo magweta kuti kana paine zvaitika vakwanise kubatsira mamembers edu nekuchimbidza. Danho rechitatu rataakutora izvezvi nderekuti titore listi iyoyi yatanayo toidzorera kuministry tichivanyorera tichishandisa magweta edu tichivazivisa kuti tatambira mashoko aya avari kutenderedza muzvikoro, uye isu tiri kuvapa warning yekuti vasiyane nekushungurudza mamembers edu.
Magweta enyu mavazivisa?
Magweta edu tadovazivisa nhongo vatati vagare vakagadzirira kuti vati kana paine chaitika vakwanise kuchimbidza kumhanya kunobatsira mamembers avo.